Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye naudzedu dzanhasi chipiri kubvumbi 23, 2019. Urongwa weZimbabwe International Trade Fair wegore rino hunotanga zviri pamutemo makambani akawanda achiratidza zvigadzirwa zvawo. MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa yosarirwa nedunhu reSouth Africa kuti ipete makongresi ayo ematunhu vachamisa vachidomwa nematunhu ose pasina anovakwikwidza kuti vasarudzwe kukongresi yebato semutungamiri webato mwedzi unouya. Mhuri dzinodarika zana nemakumi maviri dzinopiwa chiziviso chekuti dzibve papurazi remapinga apo dzinoti dzakagariswa patsva muna 2003. Hurumende yoramba ichityisidzira vemabhizimusi vari kukwidza mitengo yezvinhu ichiti icharanga vasiri kuteerera zvairi kutaura kuti mitengo isakwidzwe. Muchirongwa cheThe Connection chevechidiki paLiveTalk na 8 PM tiri kutarisa zvinhu zviri kuitwa nevechidiki apo nyika yave nemakore makumi matatu nemapfumbamwe yawana kuzvitonga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.